Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 5 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinoparura hwaro uchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuwandudza upfumi hwenyika. Hurumende inobvuma kuripa mukuru weZimbabwe Peace Project muzvara Justina Mukoko 150,000 ezviuru zvemadhora. Zimbabwe Council of Churches inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wekuti vataurirane kuitira kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari nhasi raparura hwaro uchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuvandudza upfumi hwenyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura urongwa uhu muHarare nhasi, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vati urongwa uhu uhwo hwavari kudaidza kuti Transitional Stabilization Program hwakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika kubva pari zvino kusvika muna zvita 2020 kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kutyerwa kwezvicherwa, kusimbisa nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, kudzikisa mari inoshandiswa nevari muhurumende, kugadzirisa migwagwa, madhamu nezvimwe zvivakwa zvehurumende, pamwe nekuona kuti makanzuru ose aita zvose zvaanosungirwa kuita kuitira kuti veruzhinji vawane ugaro hwakanaka. VaNcube vati hurumende ichasimbaradzawo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji pamwe nekuona kuti munyika magara muine runyararo kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vemabhizimisi ekunze vanoda kuzosima mari muno. Vatiwo zvakakosha kuti vemabhizimisi emuno vasimewo mari yavo munyika senzira yekukwezvawo vekunze uye kuti nyika yashanda zvakasimba kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund nemamwe.
Program ye Transitional Stabilization ndegu dzigira hupfumi hwenyika so that we to fix the economic problems now at the moment which is a growth that needs to come up, which is zema finances zumari zehurumende in terms of China expender that we expend and also to control the wage bill and so forth.
VaNcube vaenderera mberi vachiti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvina kubva muzana mumakore mana kubva gore rinouya huchizokura nezvikamu zvinomwe kubva muzana mumakore anonge achitevera maererano neurongwa hwehurumende hwekuti munhu wese munyika ange ave kugara zvakanaka panosvika gore ra2030. VaNcube vatiwo hurumende ichawedzera nhengo dzeparamende mari dzadzinotambiriswa kuitira kuti dzinyatsoitawo basa dzakachena mwoyo sezvo vachiti nyaya dzinozeiwa nenhengo dzeparamende mudare radzo dzichibata upenyu hweveruzhinji.
Nyaya yeparamende ndekuti they are playing an important role. Ibasa rakakurisa saka tota kuti vave nemaresources vanonida kuti patibatsirewo patimonite ndivo vatomonita kasasehurumende handiti. So we want to make sure that they have enough resources to do that right. Vaite basa iroro
vanyuve avo vanga vakatsigirwa nemunyori mbazi ravo vaGeorge Guvamatanga vati mari dzemitero dziri kubhadhariswa vanhu dzichashandiswa kugadzirisa zvinhu zvinobatika zvakafanana nemigwagwa nekuona kuti zvipatara zvine mishonga vachiti zvakakosha kuti nyika irwisana neuori kuti mari dzemitero dzioneke kushanda kwadzo. Mushure mekuparira hurongwa hwavo, vanyuve vaudza Studio 7 kuti vane hurongwa hwekubvisa mari yemhando yemabond notes nekufamba kwenguva, mushure mekunge vagadzirisa zvinhu zvakati kuti. Zvichakadai, nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vashanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti hapana chinofamba kana hurumende isina kuzvipira kuita zvose zviri kutaurwa navanyuve.
Chutanga chingade kutaura ndechekuti hapana zvitsva zvounyanya kubuda mugwaro raparurwa here. Vari kutaura zvinhu zvatagara tichiziva uye zvinhu zvatagara tichikurudzirawo hurumende kuti inge ichiita. Nyaya dzekuti tinge tichidzikisa atinoti pachirungu marecurrent expenditures. Nyaya dzekutraya kuwandudza yatingati tax base nyaya maripomo ari kutaura ndo zvatasingotaura but chakakosha kuti tijekese ndechekuti panenge paine will necommitment here yekuita mareforms amamwe acho ari kutaurwa aya.
Vanyuve vazivisawo kuti hurumende ine hurongwa hwekuti pave nenzvimbo imwe chete ichange ichipa maresinesi kune vekunze vanoda kuita mabhizimisi muno vachiti pane vamwe vana muzvemabhizimusi vavasina kudoma nemazita vavati vakatosima mari dzavo kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nechikonzero chekuti vainzi vatsvage maresinesi anodarika makumi maviri kuti vaise bhizimusi ravo muno. Bazi rezvemari ratiwo riri mubishi kuongorora nyaya yekuti vari muhurumende vashandise motokari dzisingadhure senzira yekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende muzvinhu zvisina nemusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru wevatongi vematare edzimosvava lokumalava vanoti chinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika usimukire achingabudiriri kana uori ukasarwiswa zvakasimba. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo kwavaita mipanda mitatu ichashandiswa sematare matsva pahaikoti yemubulawayo nhasi, Chief Justice Malava vati huori chinhu chiri kunetsa zvikuru munyika. Vachiti vematare pamwe neveruzhinji vanofanirwa kurwisana nehuori zvakasimba kuti upere zvachose.
It is disheartening, ladies and gentlemen, to note that this scourge continues to affect
chinhu chinorwadza mune zvikuru kuti dambudziko rehuri riri kuramba richitekeshere kubata bata mapazi ose munyika nekuda kwezvizizi nyaya dzavakumatare pamwe chete neveruzhinji kuti vasaita zvinokurudzira huori asi kuti vataure pose pavanoona huori huchiitwa mumatare pamwe nemune zvekufambisiwa kwemutemo.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vatiwo bazi ravo riri kushanda neJudicial Services Commission mukugadzirisa matare kuti nyaya dzehuori dzitongwe nechimbi chimbi.
Takuita maspecialized courts of corruption, takuita maprosecutor vachuchisi vanenge vakamirira izvozvo, mamagistrate, majudge, takuda kuita dedicated team inodzidziswa kuti nyika ibudirire tinofanirwa kunge tichirwisa huori. KuHarare takatovhura court kuRotongo, a specialized court. Chief Justice vari kufamba vachiita kuti pane makort pega pega tinge tine maspecialized courts. Maprosecutor edu vari kutirema zvakare kuti vange vachiita nyaya dzachona idzodzo.
Vamalava vati vanoziva kuti kungove nezvivakwa chete pasina kushanda kwakanaka kwevanhu vose vanoshanda mumatare hakuna zvakunonyanyobatsira, vakakurudzira kuti vanoshanda mumatare edzimhosva vazvipire kuita mabasa avo nemazvo. Kweta ranga riri pachiitiko ichi, vakolwa nengwenya vati vamalava vabaya dede nemukanwa pakutaura nezvekukosha kwekurwisa huori. Izvi zvatsigirwawo naReverend Leonard Mpezani, avo vati huori hunodzorera upfumi hwenyika, avo vati huori hunodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Tinotsigira chaizvo zvavari kuita zvekuti varwise huori, nekuti huori hunodzisikisira upfumi hwenyika.
Vamalawa vatu wanofara nekuwedzerwa kwematare aya. Vachiti veJudicial Services Commission varikuvaka mamwe matare munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichienderana nedonzvo ravo rekuti veruzhinji vakwanise kuve pedyo nematare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro nasira pamutongo wekuti mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvara Justina Mukoko vapiwe mari inosvika madhora zviuruzana nemakumi mashanu semuripo yekupambwa nekushungurudzwa kwavakaitwa vari muhusungwa. Pamari iyi Muzvara Mukoko vachapiwa mari inosvika chiuruzana imwe inosvika zviuru makumi mashanu ichienda kumagweta avo anove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hurumende nemagweta aMuzvara Mukoko vawirirana pamari iyi pamberi pedare. Dare iri rati mari iyi ibhadharwe musi wa31 Gumiguru usati wadarika. Muzvara Mukoko vakapambwa kumba kwavo kuNorton musi wa3 Zvita 2008 vakazoendeswa kumatare edzimhosva musi wa24 Zvita vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Dare reSupreme Court rakambotara kuti vose vainge vapamba Muzvara Mukoko vaigona kuendeswa kumatare ivo pauzima. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Muzvara Mukoko.
Chekutanga ndechekuti muripo uyo hausi muripo wekuti unodzima zvironda zvandakave nazvo nekuda kwekupambwa uye nekushungurudzwa mumaoko evasori vehurumende. Asi chikuru chinoita muripo uyo kuratidza kuti kuchikora kodzero yevanhu zvinhu zvinodhura, uyezve zvinoratidza kuti hurumende inogona kuendeswa kumatare vanhu vagobudirira.
Ndeapi mashoko amunodawo kupa kune vamwe vanotyorerwa kodzero dzavo asi vachizotya kuenda kumatare nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Inini ndiri kuvimba kuti zvaitika izvi zvichaita kuti vamwe vakatyorerwa kodzero dzavo vaziye kuti kana vakatyorerwa kodzero zviripo zvekuita. Asi ndiri kudawo kusvitsa shoko zvekare rekuti inini pandakapambwa muna 2008 nezvakazoitika mumasure pandakapambwa nevamwe vepabasa pangu nevamwewo vakawanda vanga vapambwa inini ndisati ndatorwa, ndiri kuda kuti hurumende isakanganwe kuti kana naivavo vane kodzero dzavo dzakatyorwa panguva iyoyo. Saka ichi ngachive chidzidzo chichaita kuti ivavo nyaya dzavo dzane makore dzigonzwikwawo. Ngatiregei kungoshandisa nyaya imwe chete tofunga kuti zvinhu zvese zvagadzirika, nekuti munoziva kuti mumashure mekupambwa kwangu muna 2016 muna March itaidzamara akatorwa aenda kunogerwa, nanhasi mhuri yake haizive kwari.
Pa ne vanhu vakakushungurudzai pane vamunoziva here, uye chishuwo chenyuwo here kuti vanhu havamiswo pamberi pematare?
Ndofunga pane munhu wani wandakambosangana naye, vamwe vakataurwa nemazita avo, asi ndofunga izvo ndakuda kuzviisa mumasure mangu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvara Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vadzidzisi vanoti apo pasi rose riri kucherechedza zuva revadzidzisi pasi rose reWorld Teachers Day, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarayiridzi nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzekurarama. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vadzidzisi vanoti vatadziswa kusangana nemasangano anovamirira zvitevera kurambidzwa kwavakaitwa nehurumende nepamusana pechirwere chekorera. Mudzidzisi wemasvingo vamunyaradzi chauke vati zuva iri hachisina chiremerera muZimbabwe nekuti rinovafungisa kutambura kwavanoita.
Mutemo zuva iri ringadei riri zuva ratiri kupemberera basa redu reudzidzisi. But situation yatinayo muZimbabwe ndeyekuti pari zvino hapana chekupemberera. Tatine tarisiro yekuti zvataka promisiwa nehurumende iripo iyi kuti zvichaimprova, hapana kana chimwe chiri kuimprova. In fact zvinhu zvese zviri kutodzokera kumashure. Tikatarisa kamuhoro kari kupuwa mudzidzisi $400. Hapana zvakanokwanisa, considering kuti 1 tinopeya mabills, 2 tinotenga chikafu, 3 tinobhadhara mafizi kuboarding chaiko. Mari yatinotambira pamwedzi haikwani kana half kana quarter yefees.
Mutungamiri weprogressive teachers union in Zimbabwe vatakavafira zvovo vati vanonyunyuta nekurambidzwa kuchema vari pamwe chete vachicherechedza zuva ravo. Vazvovo vati hurumende yakavanda nechirwere chekorera kuti vadzidzisi vasasangane kuti vataure zvichemo zvavo.
Zuva iri tinoriona zvakasiyana navamwe vanokomemorata. Isu tiri kuchema kudonha kwamaticha kubva pavanhu vakakosha kuti iko zvino vangu vasamarara. Havasiri chinhu chinokosha. Tareruka somusha watamwa nokutsva guni somutakura. Saka hationi kukosha kwedu. Worse still even hurumende haidiwo kuti tikomemorate zuva rakadai nokuti iri kuti kune kolera. Isu hationi sokuti chikonzero chokuti varayiridzi vangatadza kuti vacelebrate zuva reWorld Teachers Day. Nokuti kuzvikoro kwachona tinoona kuti kune vana vakawanda, kune maticha akawanda. Vakaramba kuti tivhare zvikoro tichiti kune kolera, vakati tirambe chidzidzisa. Saka tione sei kuti nhasi vazotirambidza kuti ticelebrate ukomemorate World Teachers Day.
Mumwe murayiridzi aramba kudomwa zita rake sezvo achityira basa rake ati basa ravo hasi kukosheswa nehurumende, nekudaro vari kutambura kupfuura vamwe vanoshandira hurumende.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka chose. Ndatoshamisikawo kuti kukangamwa kuti nhasi World Teachers Day. Nourewo kuti hurumende mabatiro yari kutiita haana kunyatsonaka zvayo. Isusu vachikangamwa kuti isusu tisi cornerstone yenyika, we educate the nation, asi zvinhu hasi kubuda zvakanaka.
Vazvovo vati vachazosangana nevadzidzisi vachicherechedza zuva iri kana korera yapera munyika. Vati kunze kwekupuwa mihoro mishoma, vadzidzisi vanogara kushungurudzwa kunyanya panguva dzesarudzo vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima kuti vatipe divi ravo pazvinyuto zvevarayiridzi. Zuva reWorld Teachers Day rakatanga kucherechedzwa pasi rose mugore re1994. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa5 Gumugu. Masangano evarayiridzi achibatana achikurukura zvine chekuita nebasa ravo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano Prayer Network Zimbabwe riri kuita munamato weusiku wese nhasi muHarare senzira yekupeta nayo urongwa hwekunamatira nyika pamwe nekutsanya kwemazuva 40 uwo uri kupera nhasi. Sachigaro wesangano iri vaJacob Ngarivhume vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekupa vana veZimbabwe vimbo pamwe nekumutsiridza mweya wavo wekurwira kugara kwakanaka. urongwa hukunamatira nyika pamwe nekutsanya kwemazuva makumi mana uhu wakatangwa musi wa 27 Nyamavhuvhu uye wakanga wakanangana nekunamatira nyika iyo inonzi yasvika pamhararano zvekuti yave kuda ruoko rwaMwari. Vangarivhume vanoti munamato uyu uri kuitirwa kumahofisi esangano ravo muHarare uye unotarisirwa kutanga nenguva dzepfumbamwe.
Munamato wetinawo nhasi tiri kusangana sevakristo nyika yese. Takanga tiri pamunamato wetinoti 40 days fast and prayer for Zimbabwe, zvinoreva izvo kuti tanga tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe kwemazuva makumi mana apfuura tichizvinyime zvekudya tichinamata. Saka nhasi tiri kupedzisa munamato uyoyu nemunamato watinoti isusu all night prayer, zvichireva kuti tinoita usiku hwose takasvinura tichinamatira nyika yeZimbabwe.
Munamato uri kuitirwa kupi uyu vangarivhume?
Munamato tiri kuita nyika yese mapoka mapoka vanga vachiita participate paprogramming, vanhu vari kuungana. Asi munamato wedu mukuru unonga uchinzirwa iwo vanhu vakaungana muHarare maoffice ePrayer Network Zimbabwe kuHatfield panumber 52 Scott Road.
Chihombe chamunotarisira kuti chingaburiswa nemunamato uyu chii vangarivhume? Tichiona kuti zvinhu zviri kungoramba zviri mamiriro azvakaita.
Chekutanga tinoda kuti tikurudzirane nevakristo kuvape tariro kuti nyika irambe yakatsunga ichiziva kuti kuramba takatsunga tichitarisira kuna Mwari uye tichirwa kuti zvinhu zvinake ndo zvinotodikana pari zvino. Saka tiri kupe vanhu tariro. Chechipiri, tiri kuramba tichinamata kuti Mwari tizwei zvinhu zvishanduke. Nyika ino inogona kuti isvike painonaka. Saka tiri kushingairira kunamata kuti Mwari tizwei isu savanhu tazvitadza asi neMwari hamungatadzi. Saka ndokonzo redu guru rekuti timutsiridze and rekindle the fighting spirit muvana veZimbabwe nevakristo vari muZimbabwe kuti tirwe kusvika nyika yanaka.
Ndivanani vari kutarisirwa kunge vachipinda munamato uyu?
Vana veZimbabwe nevanamati veZimbabwe, vakristo vari muZimbabwe ndo vari kuuya nokuti munamato wavo ende ndo vanga vachiite programming. Takakokawo mapolitical party kuti vanokwanisa vanga vachiuya.
Ko mutungamiri wenyika muri kuvatarisirawo here kumunamato uyu kana kuti makavakokawo here?
Takavakoka asi hatina chatakawana back. Tsamba dzakaendeswa asi havana kupindura.
Vanga vari sachigaro wePrayer Network Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vachitaura vari paRunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Zimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nechinangwa chekuti vaviri ava vataurirane kuitira kuti nyika ifambire mberi. ZCC inoti yakaita misangano nevemakereke, vemabhizimusi pamwe nevamiriri venyika dzekunze ichinzwawo mafungiro avo. Munyori weZCC Dr. Kenneth Mutata vanoti hapasati pave nezvizhinji zvekutaura sezvo vachiri mushishi rekuronga kuti nhaurirano itange pakati pemapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weDivine Destiny Network uye vari mumwe vakuru vakuru muZCC Bishop Anselmo Magaya kuti tinzwe zvizhinji.
Takatarisana nebasa guru kana kuti zvinofanirwa kuitwa nemakereke maringe nenyaya dzematongerwo enyika. Tinofanira kuzvitarisa takananganawo zvekare nokuti iro shoko raMwari rinomboti chii pamusoro pebasa rekereke kana kuti basa remaprofita. Saka tikatarisa mubhaibheri tinoona kuti paigadzwa madzimambo pega pega Mwari vaiasaina maprofita mumwaka yakasiyana siyana, ende basa ravo rakanga riri rekuti number one vainongedza madzimambo pamusoro pezvivi zvavo nechikonzero chekuti vavafanire kutendeuke kuitira kuti nyika igowana kuporeswa. Chechipiri, vainongedza zvekare kumadzimambo kuti vazive mundangariro waMwari zviri kutaurwa naMwari pamwaka wavairarama iwoyo.
Nemamiriro akaita zvinhu mukuedza kutora veZANU-PF vana vamunangagwa neveMDC vana vachamisa kuti vagare patafura imwe chete, zvinhu zvinokwanisika kuitika here?
Zvinokwanisika kuitika chete kana tinge tagona kunzwanana kuti dambudziko riri pa. Tichakanganwa kuti nyaya dzekutaurana idzi hadzina kutanga nhasi. Pane mapisa kodzi akasainwa imo muno muZimbabwe chaimo chaimo. Pisa kodzi yekutanga hombe yakasainwa mu1987 navaJoshua Nkomo navaMugabe. Asi ipisa kodi yakasainwa over dead bodies, over blood. Haina kusolva ma issues ezvinhu zvainetsa.
Chingacha buda iko zvino, chingatarisirwe nevana veZimbabwe ndechekutiwo kudii.
Chokutanga ndechekuti izvo tinofanira kutarisa kuti tiri patiri kozvino nokuda kwechikonzero chei. Chikonzero chaita kuti tisvike patiri nhasi inyaya yekuti utongi weZANU PF waimbotungamirwa naMugabe vamunangagwa vari architecture wacho ikawondonga upfumi hwenyika. Saka inokonzeresa ma-disputed elections vakaita zvimwe chete izvozvo iro gore rino kuti ikauraya vanhu musi wa1 August. Zvino izvozvo zvofanira kubudiswa pachena and zvikabuda pachena pakutiona kuti agenda inobvumirwana nevanhu vemuZimbabwe ndeipi, kwete naNelson naEmerson chete.
Vanga vari mutungamiri weDivine Destiny Network uye vari mumwe wevakuru vakuru veZimbabwe Council of Churches, Bishop Anselmo Magaya, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Caps United, Dynamos neHighlanders zvatarisana nenguva yekusandura. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare makota final yechibuku Super Cup sondorino. Zvine chinangwa chimwe chete chekukunda nekupadza vatsigiri vavo vanga vachingochema mwaka wese. Makepekepe Dimbare neBhoso dzakatobuda kare mukurura mukombe weLeague. Jekuti chibuku Super Cup ndiyo yega yadzatarisana nayo kuti dziwane chekubata mwaka uno. Dynamos iyo ine murairidzi muTaloid Chigove iri kusangana neHerentals muRufaro Stadium nesvondo. Mumutambo uyo inofarira kukunda kuti imbofarawo mushure mekusuwa kwenguva refu. Vachatora mukombe uyu vanowana mari inoita iyo zvuru ₹50,000 zvemadhora. Vawebza maretera veDimbare vanoti vari kuda mari iyi kuti vagadzirise zvinhu zvakavaomera.
Se vanhu takaomerwa munyika makaoma zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe uyu unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu kwatinenge tisina kuita sei.
Asi mitambo yemakwikwi aya iri kupfungaudza utsine mugovera apo Highlanders iri munzira yakananga kuRufaro Stadium kuzosangana nechikwata chine mukombe uyu Harare City. Kubvira makundano aya atanga muna 2014, Harare City haisati yambotadza kusvika masemifinari, uyezve pese painosangana neHighlanders muRufaro Stadium inowanzokunda. Asi mumwe muteveri weBhoso vatinache munetsi vanoti izvi zviri kupera nemugovera.
Ndikuona mangwana tichowarowa iwo ngavasati dherera vachifungidzira kuti vachatirowa pesa pamakoresa rungotirowa, asi mutambo wemangwana tikuwarowa.
Caps United iyo iri kuti rimwe zuva yabaka moto, rimwe zuva moto wacho wadzima, iri kutarisira kuti moto uyu uchabaka muAscot Stadium umo iri kusangana nechapungu nemugovera zvekare. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anotaura zvavakapakata.
Because my cup kings, saka already we are meant to be cup kings and we are cup kings. So we have to relive those moments again. Tidzose team ichi malevels ainozikana kuti team inosinza mukombe.
Mutambo pakati petriangle neNitrat kuGibo ndiyo uchavhara musuo yemitambo yechibuku Super Cup iyi. Pamusoro pemadhora zvuru ₹50,000, chikwata chinotora mukombe uyu chinomirira nyika zvekare makundano emuAfrica eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Bazi rezvemari rinoparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuvandudza upfumi hwenyika. Hurumende inobvuma kuripa mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. ZCC inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika here mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
corruption vele kasiyifuni singento esingayithandiwa, and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha babone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume.
Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje.
Kulakho indaba esingazwisisiyo thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesisekusuka le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa. Ngowoza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo njalo osacathulayo kwezomculo egxile kumdumo we-Afro-Kwaito ekwelebhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje lapho akhuthaze khona ukuthi uhlangothi lwezemthetho kumele uqinise umsebenzi wokulwisana lamacala wonke enkohlakalo. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abohlangothi lwemithetho abagoqela amagqwetha labatshutshisi kunye lobulawayo lamhlanje bebethe gwaqa e-High Court kuvulwa izindlu ezintathu zokuthonisiselwa amacala nguChief Justice Malaba. UChief Justice Malaba uthi lokhu kwenziwa phansi kwenhlelo zohlangothi lwezemithethandaba ethi lokhu yikuqala kokuzibusa kwezabelo ngezemithetho ezweni. Ukuqheliswa kwe-High Court yakobulawayo uthi kuyafana lokwenzakala izwe lonke njalo wonke umuntu kumele azizwe elelungelo lokuthola usizo kungela buqili njalo uZulu amangalele wonke umuntu ozabonakala ephatheka kwezenkohlakalo emadale ngesikhathi somsebenzi.
Corruption vele kasiyifuni singento esingayithandiwa, and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha babone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume, ngoba bangafihla kuyabe kuloko kusimemetheka kusiya phambili.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uvumelane loMalaba.
Siyacaba kakhulu kuzasisiza ukuthi iprocess ingadlali isikhathi eside.
ukomishina we Judiciary Services Commission umnumzana Josephat Chuma laye uvumelane labanye ethi bekulodubo lokuthi amacala abethatha isikhathi eside ukuthethwa
ngokwengezelela inkundla lezi sokusithuthi na inkundla sezikhona namajaji sokumele engezelele.
Ugatsha lwezemithetho luphakathi kokwakha lokuthuthukisa amadale izwe lonke ukuthi uBulawayo usezimele yedwa njengedale esehlukaniswa lamadale enyakatho yemathebheleland. Kusukela lamhlanje iHigh Court yakoBulawayo isinezindlu zokuthonisisela amacala eziyisithupha ukuthi ezivulwe lamhlanje zilohlonzi oluphezulu lemitshina yakulezi insuku yokusebenzisa. Izindlu zokuthonisisela amacala ezintsha ngucourt D, uE, loF kuhlanganisa lendlu kaMtoliki. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo eHigh Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu elizweni bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. Lapho kwadushulwa kwabulawa abalandeli bomanyano MDC Alliance abayisikhombisa betshengisela bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Intathe izindaba eStudio 7 uMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe izindaba owenzelwe eMedia Center, inkokheli yomanyano weHuman Rights NGO Forum ithi ifuna le commission ikubeke kucace ukuba abazofakaza bazovikeleka unganani kulabo ababangela imfa yabantu emveni kokubadubula edolobheni leHarare. Enye yale nkokheli ngumnumzana Lizwe Jamela wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara.
Kula kwindaba esingazwisisiyo thina njengeforum ukuthi icommission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sekusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi icommission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Isifiso sabo njengomanyano we-NGO forum uJamela uthi yikubona kubekwa mgceke okuyabe kutholakele ngemva kokugqiba umsebenzi kwale i-commission.
Kungabi i-commission ophonga ukuthi i-window dressing ngesikhiwo ukuthi wabulawa abantu waba le-commission sokusho ukuthi hayi sokuphelile. Akumelanga kuphele ngendlela naleyo. Kumele kube yi-process eqalisa ukuthi sibone ukuthi sesiyenza i-proper healing in reconciliation proper. Laba abazakwanisa ukuthi betholakala ukuthi hayi bayenza into ezingayisizo umthetho labo bafinyelele.
Uthi kumele abakhethwa ukuqhuba lolo phenyo bengathathi lolu daba njengolwenzakala mhla lokho nje, kodwa balubheke ngelihlo elibanzi kukhangelwa imbali yodlakela elizweni.
Ayisikho isimanga nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe, nxa sikhangele indaba engathi ngesikhiwa i-organized violence. Ungakhangela even nxa sikhangela even ngesikhathi se-colonialism, ngesikhathi sesilwele inkululeko yethu, even after that nxa sesikhangela even iGugurahundi, iMathebele neMidlands, nxa sesikhangele kubo 2000 labo 2008, i-violence sihlala silayo. And nxa sihlala sile violence leyi sihlala silayo, even ama-state institutions, especially i-security, ama-members of the security forces bahlala betholakala bengama-players ku-violence yona le.
Abe-NGO forum bathi bezimisele ukusebenzisana labekhomishini le esinxunse uzulu ololwazi ngokwenzakala mhla kudutshulwa laba bantu ukuthi azefakaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhangelisisa udaba lokwengezelela imali ephiwa amalunga edalele lephalamende lapho behlala ngenhloso yokuwakhuthaza ukwenza umsebenzi wabo ngohlonzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
idale leparlamente leZimbabwe linamalunga angamakhulu amathathu lamathumi amahlanu 350 kulelo nani kulaba ngamathumi ayishila galombili 80 ahlala kusenethi bese kusithi amakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270 akuparlamente uhulumende uhleze sehluleka ukubhadala amalunga edale leparlamente ngesikhathi leyo mali ingakhezwa ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwamalunga edaleleli uhulumende wenelisa ukubhadala ingxenye yale mali engangezigidi ezingamadola amane akwele Melika 4 million ngesikhathi isikwelede lesi sesifike izigidi ezilithumi zamadola esethula ugwalo lohlelo lukahulumende olo-Transitional Stability Program uncube uthe uhulumende ukubone kufanele ukuthi amalunga edale leparlamente anikwe okulidlavuzane kokwenza umsebenzi ngokwengezela imali. Lokhu kuza ngesikhathi uncube ethembise ilizwe ukuthi uzafinyeza indleko kahulumende ephendula iStudio 7 ngemva kokuba ebuzwe ukuthi kungani ephikisana nohlelo lwakhe lokufinyeza imali ephuma esikhwameni sikahulumende abuye athi ufuna ukwengezela imali yamalunga eparlamente uncube uthe leli dala liqakathekile
ukuzama ukusekela umsebenzi wama-members of parliament kuqakathekile okwenzela ukuthi kwenze umsebenzi wabo kuhle basimonithe basikhuthaze njengohulumende sebefuna khona babe nama-resources wonke nje abanidayo
kodwa lokhu kubuya ngesikhathi uZulu weZimbabwe ikhathazekile ngokwenziwa komthetho wokubhadalela indleko ngemali kagetsi e-RTGS ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2% iningi lithi okwenziwe ngoNcube yimizamo yokuvala uZulu amehlo ngoba ukukhweza komthetho akunani lokulungisisa ilizwe kodwa ukuphana imali emahofisini aphezulu uNcube yena uthi lokhu kukhweza komthetho kuzakwenza imali ebuthaniswa nguhulumende ukuze ingaqhubekeli egweleza imali yokuqhuba inhlelo zakhe umnumzana Ntokozo Nkomo uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokudinga ngazo imali ezingelani lokuthathela uZulu imali yakhe ngokwandisa imithelo
indaba leyo ukuthi i-government yasifuna ukuraise ama-funds ngokuthethele abantu imali zabakwenzi they are giving us a problem abantu laba students
okunye ukukhuthaza uZulu ukuthi iningi lalawo malunga edayele eparlamente akavamanga ukubuya nxa kule ndubeko okufanele zidlulisiswe eparlamente iningi lawo laziwa ngokubuya lizolala eparlamente amalunga eparlamente asedume ngokufuna imbadalo yezimota kanye leyamafutha emota ngesikhathi kusobala ukuthi iningi lawo alizanga ukuzosebenza lisebenzela uZulu walikhethayo imele iStudio 7 seHarare ngiuKipson Bebe.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe usulesisindo samabhiliyoni phose angamachumi amabili lesithupha i-25.8 billion. Inhlanganiso yezindaba iReuters ithi umnumzana Ncube ukhulume lokhu lamhla eHarare esethula ugwalo lwakhe lokuthuthukisa umnotho welizwe phakathi kweminyaka emihlanu ezayo olubizwa ngokuthi Transitional Stabilization Program. Uthe ekuqheliseni umnotho welizwe bagoqele olokwenziwa ngabantu abathenga bethengisa impahla ezichiyeneyo. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezigoqela umnumzana John Robertson zithi umnumzana Ncube kangenisanga ngokusemthethweni abathenga bethengisa impahla kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-gross domestic product yelizwe ngendlela eyenga abantu abangacabanga ukuthi umnotho uthuthuka ngemfanelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba ophezulu weHigh Court eHarare lamhla unqume ukuthi uhulumende abhadale unkosazana Justina Mukoko olwela ilungelo loluntu amadola azenkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000 njengenhlawulo yokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwakhe izinhloli zikahulumende ngomnyaka ka-2008. Unkosazana Mkhokho okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project wazowamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki ambalwa kungaziwa ukuthi ungaphi esethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiyiqhubelayo.
Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo besile mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba. Njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu ukuthi ukwenze. Yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lowami ukuthi kukhona okungenzakala xa bangangena kudubo olufana lodubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe njalo sigqitshwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana lakho. Angikhona ukuthi kule mali elakho ukuthi ingcedele ubuhlungu bona lo. Kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo loluntu.
Sibonile njalo lowesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho okwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili kodwa ungakhangela inani lezalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba esezile minyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu be-banket akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sagcina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezisebenzi ze-ZTT njalo ezithunjwe ngemva kwami. Indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sisuthiseke ukuthi sokulomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uyithayitha mara uthunjiwe. Kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uyithayi ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi leyi siyo indlela kahulumende lo omutsha. Ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.
Lo ngonkosazana Justina Mkhokho, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, sixoxela eHarare. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okuhluphayo okubhekane leZimbabwe okubangelwa ngokungami kuhle kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia uthi owake waba ngumsekeli womkhokheli weqembu lamalicatsha isimoslem edlulisa amalawulo alwisa kulelo lizwe Al-Shabaab ngasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umbiko wethulwe lugatsha lokwethulwa kwembiko uthi uMakhtar Robow akavunyelwa ukuncintisa phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe wemanyano wamazwe omhlaba owe-UN. Umongameli weMelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo ezimbili kwele Kenya ezigcina intandane kanye linyamazana zendle. Unkosikazi Trump usekwethekeleleni amazwe amane weAfrika kuhamba olomusa kwele Ghana, Kenya, Malawi nakwele Egypt. Umanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches uthi uphakathi kwemizamo yokuthi umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa kucacanga ukuthi inkulumo lezi ngezokuthi basebenzelani njani. Lokho kuphume emhlanganweni owenziwe inkampani Alpha Media Holdings ngolwesithathu phakathi kwabezokholo labakumabhizimusi. Umnumzana Chamisa uyala ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kukhetho njalo kamnanzi njengomongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ke wazisa ukuthi uzagcotshwa ukuba ngumongameli ngabebandla lakhe. Unobhala wenhlanganiso yeZCC umnumzana Kenneth Mthatha utshele Studio 7 ukuthi ngempela imizamo yokuletha ababili etafuleni ikhona kodwa wala ukuveza okuningi ngalolu daba. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomfundisi uHuseni Sibanda oseke waphatheka kumizamo yokukhumisana umlotha kukamnumzana Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe.
Mina mbona lokhu kuqakathekile ukuthi kube lendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans. Bekhuluma bebeke eceleni okokuthi bavela ngathi kodwa bakhangele ingqubela phambili yelizwe. Lokuthi njalo kuyini okungasiletheka ukuthi umnotho wethu phakame uye phezulu, njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale yokukhulumisana. Akula ngenye indlela ukuhlale phansi kukhulunyiswane ukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapha abangahlangana khona. Kungabi lomunye ozaziswa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba ayilandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi umnumzana Chamisa akhulumisane lo Nkosazana Thokozani Khuphe, ubona umnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Ngiyakholwa bazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe athe umnumzana uChamisa, ngikhole inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana, ngoba ngiyakholwa ukuthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu engalandelwa ebuyisana abantu kube lokuxolelana lokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile lindlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.
Lo ngumnumzana umfundisi Huseni Sibanda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoVulawayo. Umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kusigaba se-quarter final kulimpelaviki. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Elinda zilivakatshele esikodlweni iHarare lapho elizadibana khona leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye leHarare City kusasa enkundleni yeRufaro. Umqeqeshi weqembu le-Elinda uMadinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ngolwesine ukuba ukudlala umdlalo wenkezo kwehlukile kakhulu kulokudlala imidlalo yeligi.
I-cup game is totally different from league. It's a different both approach altogether. The league. Now, they invade you, just 5 games, and you need to really win those games for you to get to the last one and see what you can salvage for the final.
Kusasa njalo iqembu leChapungu lizemukela iqembu leCapes United enkundleni ye-Ascot, kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala leRentals enkundleni yeRuvaro, ikanti iqembu leTriangle lizanqikelana leLinicruit enkundleni yeGibo. Umncintiswano weChibuku uvuselelwe ngomnyaka ka-2014 njalo usekelwa ngemali inhlanganiso yeDelta. Iqembu leHarare City beliphethe inkezo ngemva kokunqoba ileHawumayini nyakenye njalo kuphakamisa linkezo ukuza lomvuzo wama-dollars enkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo elokuyamela iZimbabwe kumncintiswano we-Confederations Cup. Iqembu elizanqotshwa kufinali lona lithola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ikanti azaphumela kusigaba se-semifinal wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa azaphuma kusigaba se-quarter final wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kube sokusithi lawa ahle avalelisa kuhlandla lakuqala elo mncintiswano azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Mighty Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, 7 to 14.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo njalo osacathulayo ocula umdumo we Afro Kwaito ekwelebhilitani uXavier. Asizweni ixoxa nomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sanda eseLondon.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulolu hlelo silethulela ke imsulo yabahlabeleli abathiyeneyo abadabuka kwele Zimbabwe. Kuleli viki silejaha elisakhulayo.
Minibizo lami ngu Xavier. I am an artist, I'm an entertainer. Ngazalela eSouth Africa. Ngakhulele eZimbabwe, but ngathesi ngihlala eLondon.
UXavier bamthanda kwele Britane njalo wenza ke imicimbicimbi yakhe etshiyeneyo. Wona ke umdumo wakho ubiza ngothiwani njalo ke kukhanya kukhona okwamthintayo okubana aza kuhlabelela umculo.
Okwangenza ngathanda ukucula, to be honest, I'll say is I feel like I've just always enjoyed music. I would call my music Afro Kwaito. The Kwaito, because I'm going to be like, oh, I'm Afro Kwaito.
Ke uthulo labantu uWoza Friday sinomhlabeleli osedumile ohlala eBritane okuthiwa uXavier. Yena ke sesebenzele labantu abaningi.
I'm an artist, I'm a name, to be honest. The likes of Rhymes, Afro B, Tolani Ngo.
Abantu abanengi bamanzi weXavier engumahlekisa. Kukanti ke sengile njalo ke emculweni.
For as long as I keep giving people the music, the more they're going to understand. A lot of people know me from a different background. People know me as a comedian, as an actor. It's a bit different in the music about Tangai because Bangazela is something else.
Isikhathi sekhona sesidliwa ngumangonye bese uhlelo Hoza Hoza Friday sinomhlabeleli osedumile eNgilandi osakhulayo uXavier. Yena uyacula emcimbicimbini etshiyeneyo kukanti njalo ungumahlekisa. Ngimele Studio 7 igama lami nguEzra Chisa Sibanda libe lempelasonto elithukela.
Oh,
Lo umculo ka Xavier ohlabela ese London yena kodwa idabuka eZimbabwe. Singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amadale amathathu okuthetha amacala kobulawayo namhlanje. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.